2025 Range Rover
Ghost Magician Chigokoko
Chimene
Chigokoko Zunza inda angu sote za wasina Inini java sote sanewele China Wefunza mae wangu kuti wadani Digati ndiye yule China Saka uzandirambe Nilo simigana Nekuti muro andiwe rechina Tsuyo, tsuyo, ino tembani Ruvare mboyo wangu, rechina Oh, rechina Oh, rechina Yeah, rechina Oh, rechina Usandirambe rechina Daimbo kutevera kutsimbe Ndiwe uchaita ndifumbe Ndiwe mukadzi ndini murume Kunyangwe nzara itirumbe Vamwe vaida ndikusembe Asi rudo rwangu warugumbe Zitupari uzajeme Aguchi burani ndikutumbe Kuno ndidori kurechina Sondidoro rechina Sekundi nyomba rechina Ingani nokuda rechina Kwata, rechina ndokuda Yo, 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 yo Unza kana mporofita Kana ule nyota